evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 23rd, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about striking doctors in Zimbabwe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about a doctor's strike in Zimbabwe that has paralyzed state hospitals.
Junior doctors in Zimbabwe have been on strike for 23 days, demanding better conditions of service, increased salaries and allowances, and the provision of the necessary equipment in order to properly perform their duties.
The doctors staged a similar strike last year and in previous years. The government once promised to look into their grievances, and the doctors say all this has been in vain.
They are vowing to continue their industrial action until their grievances are met. Health Minister David Parerenyatwa has urged the doctors to go back to work, promising to address their problems when they are performing their duties.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. Yeah, mfowethu kunjani Joga?
Ah, ngiyaphila nje routine.
Hayi impilo kakhulu.
Ah, ngiphilile.
Yeah.
Eh, lamhla kuya godola but ya.
Kungcono bisha.
Ngcono yeah.
Ya kunjalo mfowethu.
Ndizozo.
Yeah, hey. So ndoti ndizozo mkulu.
Ndizozo mkoma Jonga.
Oh, mkoma Jonga.
Yeah.
Ha. So mkulu na mkoma same thing, eh?
Ah. Ah. Aiwa, unokona ngori mkuru usiri mkoma.
Ah.
Unokona ngori mkuru uri baba mkuru, baba baba mdike vari mkuru kwa uri.
Ah.
Na hapa ndiri mkuru, ndiri mkoma.
Ah, good.
Mkoma Jonga.
Yeah, kunjalo ke Jonga. So was baba mahle lamhlanje sikhuluma ngokutshengisela kwamadokotela eZimbabwe. Siyakwazi ukuthi sokule amalanga angamachumi amabili nantathu, 23 days betshengisela. So kanyazani achisa amateki khona ngale bathi kababuyeli emsebenzini. So ke sifuna ukuzwa ngabo ukuthi bathini ngodaba lolu. Njalo lani lithini esibhedlela nxa lihamba ndikubona kunjani. So sizokuthola abantu abaningi Jonga batshele ukuthi hambani ngekhaya.
Mm-hmm.
Akula nto bangayenza.
Akuna.
Yeah, so sizokuthola amadokotela anikwa $1.50 nxa bekukhol allowance yabo. Imali yakhona bathi incane bafuna $10
allowance.
Yeah. Kuzobuya ke iholo
imali yawo.
Yawo. Kuzobuya ke eholo bathi la iphansi so bafuna imali
ephezulu.
Yeah. So kuzobuya njalo lama equipment bathi uyangena esibhedlela uthole kungalalutho. Ukuthi usebenze akula even oxygen.
Nonzini olothenga mshonga kunzo.
Yeah. Kube le oxygen ukuphilisa umuntu. Akulalutho.
Akuna chini.
So dokotela bathi bengeke wasebenza nxa kunjalo.
Ndizozo.
Kunjalo sithole futhi.
Ha ndipha ku muri kuzwa zvotaura nemwangu na Gibbs Dube ari kutsanangura kuti dambudziko riri muzvipatara rasvitsa vana chiremba kuti vange vachiramwa mabasa. Ndo ratoda kuti kurukure nhasi taona vachiratidzira maofisi vashandi vehurumende vachinyunyuta kuti zvino hazvina kutimirira tinodzokera kumabasa chete kana magadzirisa nyaya yezvichemo zvemihoro mari dzavanowana pavanenge vachiita basa inonzi hanzi on call allowances vari kuti iwo vari kupiwa $50 per hour vachiti dai akwidzwe kuenda pa $10 per hour. Tonzwa kuti mari dzemihoro yavanotambira vari kuchemawo zvakare kuti ishoma zvikuru dai mari idzodzo dzakwidzwa kuti dzinge dzichienderana nekurarama kunoita vanhu parinhasi. Ndo zvichemo zvine vanachiremba. Ndanzwa Gibbs kuti tina Dr. Mxolisi Ngwenya vanove mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinomirira vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende. Dr. Ngwenya, tinogamuchirai pachirongwa. Dr. Ngwenya, vateereri vangada kutanga, maybe can explain in English to cover both languages, what transpired today and what forced you to take that industrial action?
Alright. Tukuti isusu, mugorerana 2014, we were promised, all doctors were promised that their own call allowance is going to be raised from the current velocity per hour to an overall of $10 per hour. This was signed by the Minister of Health and Welfare, Dr. David Parrenyako, but this has not yet been done. I feel that we were working under very difficult conditions to say you do not have the necessary materials, for example, gloves. So you have to be handling the patient with your own bare hands. This has led to a rise, or say an increase in the risk to transmit disease from one person to another, or from one person to you, the health worker. We do not have adequate intravenous fluid, to cover our patients who come in bleeding, especially in the maternity ward. Furthermore, they are being given expired nevirapine to cover the babies that are exposed to SIVA. So on the 23rd of January, we wrote to the minister to make him aware of these issues, and the response that we got on the 1st of February was unsatisfactory. We then wrote another letter on the 5th of February to say, Minister, if you do not avail these drugs and this equipment at the hospital, we are not going to be able to treat our patients with the quality of care that they deserve. And the doctors are already disgruntled and tired because of these broken promises that have not yet been fulfilled. The minister was silent from the 21st of from the 5th of February up until now. We have given 21 days notice to act. And then on the 5th of March, doctors said, no, we cannot continue going to work as this is posing a risk to both the patient and the health worker, as well as posing a risk to the families of the health workers. We then came up with a plan to say the only way they can hear is to engage in an industrial action that is nationwide, that has entered its 23rd day, and up to now, no resolution really has been found.
Dr. Ngwenya, maybe you can explain for us to understand this. Who is the responsible here? The Minister of Health, or the Public Service Commission, or other bodies in the government?
The direct employer of health personnel is the Health Services Board that broke away from the Public Service Commission in 2005. Noting that health is an essential service that has its own needs and peculiarities. So the people who are responsible are the Health Services Board. And if the Health Services Board is not acting, then we report directly to our Minister, Dr. David Parrenyako. So I would say the persons responsible are the Minister of Health and Healthcare and the Health Services Board.
Thank you so much, Dube.
Yeah, Baba Ngwenya, sicela ubambe khona lapho ke ucingo. Siphonga ukukhuluma nje umbiko omncane, just something that you may have interest in. We have been receiving information here that the MDCT is actually dumped Vice President Thokozani Khuphe, Mr. Abednego Bhebhe, who's the organizing secretary of the party, and actually expelled spokesman Obed Kutu. So these people have been apparently opposing the elevation of Mr. Nelson Chamisa as the MDCT president. So now they're out of the MDC. And Bhebhe and Khuphe have actually been recalled from parliament. So we are yet to see what is taking place, Chonga. So, okay, but to base Zimbabwe is physically beginner. Ute esiku zuzileyo lapha ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe kuzobuya umnumzana Abednego Bhebhe kuzobuya lo mnumzana Obed Kutu kuthiwa ke National Council MDC, so kumele bechaye phansi baphume. soke ayibisitheke sibilibikele khonoko sizisiqhubeka ke lo ngwenya sikhuluma ngabo dokotela abatshengiselayo yekunjalo baba
ndisanda ndichapira hangu nerurimi rweshona zvaitika kubato remdct ndikudzwa kuti kune muteereri anonzi va Daniel Dube makadiva Dube ndiri mupenyu munoda kutaura nerurimi rwipi
ndiri mushona bana
aiwa it's okay tongoda rurimi rwinenge rwakasununguka kwamuri taurai zvenyu
okay hai ndine chiringa chine problem
zvese baba isindevele futi yakuluma ngeyaziva izvozvo
munoona ndirakubata nyaya mbiri nyaya yekutanga ndeye madhokta nehurumende kana ukatarisa kuti madhokta anoregedza achisireka kusvika 3 weeks zvino zvazvinotaridza kuti hurumende haina hanya neupenyu hwevanhu nevarwere ende kana ukaitarisa futi nerimwe divi tingoenda kumaelections vari kuti kune free and fair elections but kana vachitadza kugadzirisa nyaya nemadhokta zvinoita kuti ivo pachezvavo vezanupiefu varuze kuti manii
varuze maelections halo vadhuve halo
halo
foni yenyu yanga yadzima taura henyu
okay pavarwere vazhinji tinoziva kuti muzimbabwe varwere vazhinji kana akatadza kubatsirwa panofungidzira kuti anokwanisa kubatsirwa dzimwefunga dzinomudza kuti enda kun'anga ende kuti aende kun'anga haana mari yekuti aende kun'anga because economy iri pasi ende hakuna mari even mabhengi mazuvano then from that zvichaita kuti vamwe vafe nestress yekuti anga asingafani kufana iyo stress iyoyo then ndoenda panyaya yanini yemdct panyaya yemdct zvinoneta pamusana pekuti national council yemdct
halo
ichita zvabhadhara chamisi hello
yes muri kumboita muchidzima
okay ichita zvabhadhara chamisa vachamisa vakazama kutaura namaikupe kuti no uya tibatane anzwisise kuri abvumire zvakaita nenational council but iye haasi kuda and kana ndichizvitarisisa straight neziso lepolitics iye munhu iyeye anenge ane munhu ari kumupusha kumashure kwake ari kuda kuti kuve nedivision mumdc kana kuti tingati anoda kuita divide and rule yekuti kana akaputsa rimwe vamwe vanhu akavatora mdct vakaenda kwake vanokwanisa kumuvhotera then mutauro mdct anokwanisa nealliance yacho zvese anokwanisa kupinda muhurumende like izvozvi zvinhasi kana mukatarisa nhasi panga paine nyaya yekuti ataura iye kupa achiti arida kujoina maemujuru zvichitaura kuti kumashure zvinoreva ri maemujuru ndo vangaitira se ndo vanga vachipusha anga iri nyoka inoruma iri paichifuridzira zvezvokuti vanhu vati ndimaikupe ndimaikupe but iye aine vanhu vanga vachinda maadvise
asi vadhuve ndingokupai hangu mubvunzo ndakaita inganzi na Gibbs devil's advocate asi ndisiri hangu devil pari kutsemuka bato munoziva sei kuti anofanira kunge aine kodzero yekudzinga mumwe ndeupi ipapo nekuti vese vanenge vachichema kuti akaenzana
panotsemuka bato mukatarisa handisi pane national council right national council iyoyo vari kuti iyi ndiyo ine masimba ekuti inokwanisa kumisa munhu basa kana kumudzinga kufana ne kana mukatarisa nyaya yemanhingi nyaya yemezi yakaitika vanga vachiti munhu akaita mezi kana tikamubata tinokwanisa kumudzinga munhingi mupati
saka kunosara kuine national council ndo kune masimba
national council ndiyo ine masimba
haiwa maita basa vadhuve regaitipe vamwe mukana Thank you so much. Gibbs, Mr. Yes. Dube, on the first issue, he said if a strike can go for 3 weeks without the government taking action, it means the government is not caring. This is not a responsible government, which is not putting the lives of its people first. Then on the second issue, the MDC, he's saying that I think the sacking of Mr. Kupe and Dr. Kupe and these other two gentlemen, it's a positive development for the party, because he feels that when a party splits, wherever the National Council is, that's the main party.
Yeah, so let's go back to the main topic of the day, yes. But before I go to Mr. Ngwenya, let's get to Ubaba Umhlophe. Usecingweni. Baba Umhlophe, kunjani?
Sikhona njani?
Siyaphila kakhulu. Amadokotela aselesikhathi, 23 days, amathumi amabili lantathu, bekhalala umsebenzi. Ungathi ngakhona ngoba?
Ya, loko uhlupha ngento nje, so ngakukhangela into zangkhona. Impilo yiyo iqakathekile before singakayenzi. Ngoba nxa kungakala madokotela ukuthi kuthi akulandile, idokotela uyabe iqakathekile. Kufanele ukuthi singakakhulumi konke esiyabe sifanele ukukhuluma, fanele siqakathekise impilo zethu face. Ngoba kathesi ungakhangela silanda ema-holiday. I-holiday kulezinto eziningi ezenzakalayo. So nxa kukuthi siyesefika kuholiday thina ngakwi-easter nala sesefika ku-easter kwamba kungala dokotela ezibhedlela kuzaba yini emhlabeni kumbe empilweni zabantu nxa kukuthi uzafika wena ufike ugula mbe siyenze i-accident mbe siyenzeni so ufika lapho ezibhedlela uthole udokotela abastrikile indaba engaqali bekukhangele khonokho bebona ukuthi vele ama-grievances abo kuyini fesi
ye so nxa sukhangele wena ubona ngazani kumele lulungiswe njani udaba lolu?
Ya, udaba lolu njona sile ministry. I-ministry yakhe ngeyani vele, i-ministry yalolu gatsha vele ngeyani, yona ikhangeleni. Nxa kuthiwa into ngize ngani thuba kube kukhuluma ngokuthi kube kwakuvunyelwe ngo-2014 if I'm not mistaken. So kwakuvunyelenweni kwakuthiwa kuzalungiswa njani. Kaba kulandele back to kulandele i-history ngoba nxa unika asobantwana phela lama amadokotela ukuthi uza kuphathela iswithu kodwa umpromise into ongasoziyeni. Yabo.
Yes, so yayi siyakuzwa kakhulu ke mzala. Ube lempela vike enhle baba Mhlophe.
Siyabonga.
Yes, so baba Mhlophe lapho he's saying that the Minister of Health should actually address some of these grievances. Because he still recalls that there were some promises that were made, you know, previous promises. So why not live up to that?
To those promises.
Yeah, maybe
Maybe Dr. Ngwenya can give us an insight on the government side, what the government has been telling you, why it has failed since 2014 to fulfill some of its promises. Hello, Dr. Ngwenya.
Yes, I was listening here while you were discussing issues that do not concern the SDA. But
no, it was just sorry for that. It was just a breaking news that we got and we just announced it, and there was no way we were going to avoid it because it's a breaking story that we got now. That's why Gibbs announced that there's something that came in as breaking news.
All right, that's okay. We have been engaging in negotiations with the representatives of the government, namely the Health Services Board and the Minister. The problem that, or the challenge that we have faced the most is that the Health Services Board is not negotiating in good faith, claiming that they are giving doctors $5 per hour and totally ignoring the issue of drugs and medicines and the special equipment in the hospital. Initially, when you ask them, they say that they have raised $22 million for the procurement of drugs and essential medicines, or in December 2017. But they say that money has been availed. Then where are the drugs, where are the medicines, and where is the equipment? We went on then to the issue of money, which really was not the main issue that took at that side, because the main issue was the issue of drugs and medicines, because we were seeing that we were being a risk to ourselves, our patients, and our families. And then when we got to the issue of the money, they then said they are giving people $5 per hour of the call allowance. We calculated to them using a circular that was in their position, and they showed us, the numbers then showed us that we were actually being paid the last 50 hours. So this was a standpoint to say, no, guys, we cannot negotiate in bad faith. We are ignoring other issues, number one, which is drugs and medicines. And then number two, you are blatantly lying about the number of hours that we are doing at work as well as the amount that we are giving. So at that point in time, we reached that standstill. And then that standstill is what is dragged to this issue, to drag up to 23 days of a strike. Mm-hmm. So we are hoping there will come a point in time where they actually realize that they need to negotiate in good faith and address all the issues that they take with to them.
Ndiboisa hangu mfunzo ipapo Dr. Ngwenya. Tiri kunzwa muri kunyanyotaura nenyaya on call allowance muchitaura kuti mari moda kuti inge ichisvika pa $10 ichibva pa $50 ipapo ku mari yemihoro yatingati salary yakasiyana here neiyo yamuri kutaura on call kana kuti $1.50 iyo ndo inenge iri pe hour yako ichizoita monthly salary yako.
Aiwa zvakasiyana nekuti monthly salary is $329 ndo yandingati ndinowo. On call, inoitwa kuti kana ndakushanda usiku hwese nemakuseni ese ndichiedza kuti ndirape varwere vangu vauya pakati peusiku ndiwanewo kuti ndinoita ndashandira because ndinokwanisa kuti ndishande hangu nemwoyo wangu wese asi kana paine motivation yekuti ndiri kupuwawo kamari kekuti paawa randiri kuita ndiri pabasa ndiri kuhorera awa iroro zvinoitawo nani sero rudo rwacho rinobva rwawedzera because zviri kuratidza kuti aiwa vari kuzviona kuti ndiri kushandisa masimba angu nenjere dzangu nemaoko angu kubatsira vanhu pakati pezi.
Thank you so much. Ramba yanyi muri parunhare Dr. Ngwenya. Tine mumwe muteereri, tina mukoma Joseph. Makadii mukoma Joseph?
Ndiripo hangu. Makadii mukoma Blessing?
Nhasi mairasa mangoona bhachike mukati Jonga aba bhachike raBlessing. Ndijonga.
Alright, muri kei mukoma Jonga?
Aiwa ndiri mupenyu, ibhachike remuridzira ndatora, musazomuudza.
Alright,
ndimutaurire. Ndipei nyaya yacho kuti yakamira sei because muri kunzwa zvichemo zvatiri kuwana pano vana chiremba vari kuti ari kutambira mari inoita $50 pamwedzi ye-on call allowance yekunge paita yatingati emergency yavanenge vachiita iye usiku makuseni then kozoti yawe pamwedzi mari yemuhuro pamwedzi $329 ndichiremba.
Ndingati kudira nachiremba zvakaoma nekuti basa ravanenge vachiita ibasa guru, ibasa rakaoma chaizvo. Asi isusu sevana veZimbabwe chatinenge tichikumbira ndechekuti dei vana chiremba sezvo vazvo vachinge varamba mabasa vaida kuti vawedzerwe mari ikodzero yavo kuti varambe basa nekuti basa ravanenge vachiita rinorwadza. Saka semuonero wedu sevana veZimbabwe tinenge tichiti dei vana chiremba varamba mabasa saizvozvo dei vachigonawo kuzoti isusu sevana veZimbabwe kana tichinge tagona kuenda kwavari tine mari yatinenge tichigona kunovapa sekutsvaga maprivate doctors vagone kunotibatsirawo kunyange hazvo varamba mabasa kudaro. Vasaramba mabasa vachigara kudzimba dzavo asi vagone kutibatsirawo isusu kunyange vakaramba mabasa vari kuvashandiri hurumende but dei vagonawo vaigona kutibatsirawo isusu vana veZimbabwe tichienda kwavari tinochema tichitaurirana navo vachigona kuwana mari asi vakaramba basa kuitira kuti hurumende igone kuvawedzera mari nekuti hadzina kukodzera kuti hurumende ivambunyikidze kodzero dzavo. Inofanira kuchengetedza kodzero dzavo sana chiremba kuti vagone kuwanawo zvavanoshandirawo nekuda kwekuti iri basa ravo ravakatoendera kuchikoro vakapedza mari dzakawanda vachienda kuchikoro kuti vagovatsakura pamhuri dzeZimbabwe. Saka isati tinenge tichingochema tichiti vana chiremba varamba mubasa kudaro vagone kubatsira kunyange mhuri yeZimbabwe inenge ichitambudzika kuti vawane rubatsiro.
Ndofunga Dr. Ngwenya vanogona kupindura ipapo. Dr. Ngwenya, manzwa zvataurwa nemuteereri mukoma Joseph.
Ndazvinzwa zvimwe zvachona. Tinoti isusu kumhuri yeZimbabwe patakatanga strike iyi tanga tine masenior doctors atanga tasiya pabasa kuti abatsirewo varwere vari kunyanya kurwara kuti vaabatsirikane. Asi nekuda kwekuti hurumende haina mbotizwa ba kubva 23 January kwese ukoo takazoona kuti hazvibatsire kuti tirambe tiri pabasa nekuti kana vanhu vari kunyanya kurwara vachiatendwa uyezve vachiatendwa pasina mishonga yachona varingoramba vachingofa saka hazvikubatsira. Ndosaka takazongoti aiwa regai tigare zvedu kumba kusvika mishonga yavako kana mishonga yavako wozotaurawo zvemari asi nyaya iri pamusorosoro chaiyo ndeyemishonga nemadhiripiwa saka tatikumbira kuti hurumende ngaimboitawo serious kunyanya ministry of health nehealth services board vagadzirise nyaya iyi tidzokere kubasa zvikanzi vagadzirisa chero mamero uno tanguva inoii taurirana vazvinyora pabepa inosaina vanogona kuzowana ana chiremba izvezvi zvakuba
Mukoma Joseph ndofunga manzwa zvataurwa naDr Ngwenya vachitsanangura
ndazvinzwa ndinopa vabatirza kuzvakanaka uye ndinoenderana navo izvi pachena kuti hurumende iyo pachezvayo yakonewa kuti ise mushonga muzvipatara uyezve yakonewa kuti ibhadhare vana chiremba mari dzavanoda saka isusu tiri kuchema kuti hapana here imwe nzira ingagona kutorwa nana chiremba dzekuti vagone kubatsira vana vezimbabwe zvisiri zvekuti zvine hurumende nekuti hurumende iyo pachezvavo yafoira kana kuti yatokonewa basa rainofanira kuti iitire vana chiremba pamwe chete nekuisa mushonga muzvipatara saka hakunazve imwe nzira here kuti vana chiremba vagone kubatsira vana vezimbabwe
ndofunga ndopavambotsanangura kana ndavanzwisisa zvakanaka Dr Ngwenya vachitaura kuti tinogona kunge tiine kuzvipira kuti todawo kubatsirai asi kana tikadzokera kuchipatara hakuna mishonga hazvina zvazvinobatsira saka vari kuti hurumende yakaisa mishonga muzvipatara tinogona kudzokera kunoshanda Thank you so much, Mukoma Joseph. Gibbs,
yes. There is a caller on the line. Umbongeni is Tole.
Okay.
What's the matter, Umbongeni? Umbongeni is Tole, unjani, Baba? Yeah, so akutsho ukuthi odokotela lapha kuyeza ukuthi bathini. Bathi babuyele emsebenzini kuze kulungiswe konke okuhluphayo. Okunye kwangikhona sikuzwile iholo labo liphansi. Nxa udokotela azuza $329 ngenyanga azuza i-calling allowance ye-$1.50 kuzobuya ukuthi nxa ebamba ama-patients kala ma-gloves kambe kuya ngaphi sitole konke lokho
odoktar mangela ngibahloli mina lento abayenzayo inhle kakhulu ngoba lento ibonisa sethu ukuthi uhulumende kamnangagwa lo vule uyehluleka angeke odoktela babhizibesebenza besebenzela into engekho kufanele bahole edoktar imali e-right ebonakalayo njengabantu abafundileyo kwakapha njengokuthi izimbabwe yonke abantu ngabasebenzi odokotela bona bayisebenzela into engekho hayi mina ngiyabasapota kakhulu abaqhubeke babonisa mpela abantu bonke bezimbabwe ukuthi lo hulumende okhona akanakekeli abantu akabhekeli nisi umuntu osebenzayo ezimbabwe ngoba phela odoktar yibababheka babanze wonke umuntu ezimbabwe okufanele ukuthi ngabe yibo abantu ababhekelwa kakhulu kwezezimali kakhulu ngoba abantu lababahamba abantu phela wonke umuntu uthende bona mabengasebenziso phela abantu bayapha so mina ngiyabasapota kakhulu noma ngabe sithwele nzima abantu besifa ngokungasebenzi kwabodoktar kodwa baleli lungele labo igovernment le kamnangakho kwakufuneke babhekelele kakhulu ibheke kakhulu ukuthi odoktar bayenzani ukuthi bakhalala umsebenzi mabengamamela abaqhubeke ngekhalala umsebenzi
so bangabeloko beqhubekela
phambiiale MDC i-MDC chamisa isebenze kahle kakhulu sikhathele ngabantu abangafuni ukusebenzela ibandla abaphume bahambe
yes siyabonga kakhulu sithole ngakho konke okutshoyo ungathina lokusasa
mzaiyabona
sibongele kakhulu so that is Mbongeni Sithole he says he supports doctors 100% because they are supposed to be well catered for the people who went to school to do whatever they did. And at the end of the day, the government is supposed to support them fully, you know. And this is, your life depends on doctors. If the doctors are not there, they're done. Yeah.
Yeah, that's true. You know, I saw this report that I wanted to read out, and maybe Dr. Ngwenya can help us on the current situation. This came out on Wednesday, that the Zimbabwean government said on Wednesday, it would not pay salaries and allowances to striking junior doctors, taking a hard line in the first big labor dispute President Emmerson Mnangagwa has faced since he took power. And the doctors immediately said they would not be intimidated and would not return until their demands were met. Dr. Ngwenya, has anything changed here, or the government is still standing by its word that it is not going to pay those junior doctors who embarked on the industrial action?
Okay, I'll digress from your question a little bit to answer the last caller. The last caller alluded to that the current government is not really worried about healthcare. What we are saying is really this is not an issue that has arisen in the current government. Like I said, it's dating back since 2014 in the previous government. So we are actually basing or hoping that the current government is the government that has shown a certain level of efficacy and they may or are really going to resolve our issues. Then coming back to this question, we are saying these threats we say we are not going to pay themselves are threats, number one, illegal, because the fight that we are at right now is a legal fight. We gave them 21 days of notice. We actually started engaging them on the 23rd of January. And so them saying are not going to pay their service is actually worsening the situation, because the doctors are already ready to say, since we are not going to be paid in April, then why did we go back to work before April? We may as well forfeit that month of April. They may even go back to say we are firing every doctor to try and make them huddle and cuddle for the torture and rush to say, I'm going back to work because I want to be paid. But really, that is going to worsen the situation, because if you check all the doctors and they are actually knowing that they are not getting paid already, then it even worsens the situation. So we would like to say we are not scared of any threat. If the threats are valid, let the threat buy the medication, let the threat pay the doctors, and let the threat see the family.
Yes, kodwa siyabona ke dokotela ukuthi nxa bengazuze belinike iholo lizaphila njani pho?
Nxa bengabe besinikile iholo angazi angisakuzonga kakuhle nangichazele.
Ye, nxa bengazuze beliholise baba Ngwenya, awubona ukuthi kuzahlupha abanye benu begcina bebuyela emsebenzini sokutshaya izikolo?
Kuzaba nzima sibili bodwa okwalesi sikhathi sizakala sibambelele. Sizwe sidinge eminye imisebenzi lapho esingabambelela khona, ngokuhambela imisebenzi lapho yakungenzi khona lutho, ubukela abantu begula yesifa bezivela wona ukwazi ukuthi imikhuhlane abawugulayo yilowu njalo ifuna lokhu, kodwa kungenxa yokuthi kakula lutho lokumsiza lolu lutho, yinto enzima kakhulu. Kusanjalo nje ukuthi wena uthi uyabuyela emsebenzini wakhona, wena lowo sitsheliwe ukuthi ngenyanga ka-April awusoze ubhadale, kakusizi ngenxa yokuthi usisiyasebenza amalanga angu-31 usebenzela amahhafu.
So lizaqhubeka kuphela vele yifayafaya, eh?
Hhayi, siyaqhubeka uhulumende eze ebambe sibili lapho okuqakatheke khona, ngoba kudala simenyeza isikhathi sesifikile esokuthi beqalise sibili ukwenza into ekhanyayo phansi.
So Dr. Ngwenya here is vowing that they're not going back to work because things are really tough, you know. He says, he said that you can see a patient who is very sick and you know the remedy to whatever ailment that patient is suffering from, but you won't be able to do anything because there's no equipment,
no
drugs and all those kind of things. So it hits their hearts, according to him.
Yeah, pakaoma. Dr. Ngwenya, takanzwa kuti makasangana nevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Munokwanisa here kutizivisa kuti zvii zvakasungwa ipapo?
Takaitika ndechekuti vakuru vedu vanobvuma consulting ndo vakandosangana nevatevedzeri vemutungamiri wenyika. Vadzoka kwatiri vakaudza zvekuzvidiwe isusu vamiriri vamwe vana chiremba kuti pane zvasungwa ikoko. Tikati aiwa, kana pane chasungwa tinoziva kuti mutungamiriri wenyika kana kuti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika munhu anoshanda atinoti professionalism. Saka kana zviriko zvasungwa ikoko zvinonyorwa pasi tizvione, nekuti tanga taudza mamembers vedu vatinomirira kuti aiwa, pane zvasungwa zvakamira zvakadai se zvikanzine mamembers zvakanyogwa zvacho zviriki, nekuti taane nguva zvichiudzwa zvakasungwa zvisina kugadzirwa. Tangomirirawo kuti kana pane zvakanyorwa tione, tiongorore kuti ndizvo here zvakanyanya kuchema nezvacho, kana zvirizvo tosainyirana pasi tedzokera kumba.
Thank you so much Dr. Ngwenya. Regai timbotora muteereri tozodzoka kwamuri. Tine muteereri Mukoma Brighton. Makadii Mukoma Brighton?
Ndiri pano makadii Mukoma Jonga.
Aiwa, ndiri mupenyu, muri kupi?
Ndiri ku Harare.
Muri muHarare. Aiwa, pindai muchirongwa kungoitira tiziyo kuti kana makutsanangura tinowana ka picture kekuti oh vari kutaura kuti pachipatara chepagomo chakavharwa tobva tangoona gomo kuti apo
ano inyaya yakaipa iyo nekuti inyaya yeutano inyaya yaka inofanira kukoshesa uya ndofunga ini sekuona kwangu ndingatangu nechimbimbo nechekuti pariamendi yedu haisiri kunyatsa kushanda taizvovari kuti mirira pariamendi saichoti hurumende tinotaura mapariamentarians iyaya ndiwo vanofanira kunga vachitozvigadzira ende ndiwo vanofanira kunga vachitogara kuchikona ivakomana tozviita sei oidzo mari dzakadzoka kai dzingadzingopuwa kamadhokta iyayaya ende uye training yavo zveshuwa vakomana ava vari kutraina zvakaomarara zvakazingaite vamwe vakaendeswa kusouth africa presidential inonzi presidential scholarship asi madoctors ivava vari kutraina vari papapo vari kutraina vasina kana anything kutanga saka izvozvozvi ende vari kuenda ivava nepresidential scholarship vari kubva vangoenda zvavo havana kana izvinhu vanotarisa so parliamendi yedu hapana chimwe chinhu ndikachiti hurumende totaura maparliamentarians yedu ngatingoivoaona kuti vanhu ivava vari kuitei ndo chikamu chananchida kuti nditaurizekuti
saka imimi chamunokurudzira chii kuti pariamendi iite nekuti kana tingoti haina zvairi kuita zvii zvamunokurudzira imi
isu kana vachidizvo inonzi power triangle inofanira kunga iri equilateral triangle kwete isosceles yekuti yakawandira kuzia kai the arm is not doing its other work so the other issues andoda kuti ndiona kuti madoctors anofanira kungochema ari mustreet ko parliament yachona iri kuti kudini naizvozvo because even the budget they can change even the budget ivo kutotitorai mari uku mupuwa vari madoctors why can't the parliament do that why should they wait for the executive
thank you so much mukoma Brighton Maitaba
yes no ti hurumende yatinenge tichitaura apa there is no good who can say hurumende I mean ED is not a government is a first test to act to win in kusevenzawo
ndosaka tichivati mutungamiri wenyika kana mutungamiri wehurumende
ndo mutungamiri ka asi you should be accountable to other people and those people kana vasinga kubvunze iwewe anongoita kazvaanofunga
ndizvozvo
our parliament should even go and sit there tomorrow otaura kuti mune mari iyo muibai madoctors finish zvapera end of story
aiwa ipfungwa yakanaka regai tigonzwa vamwe vateereri naivo pamwe chete dr ngwenya kuti vanotambirawo sei nyaya iyo gift mukoma Brighton is saying
uye zvandaona kuti nditaurirewo mukoma Jonga training school kwavo kwavanenge vachitraina I mean government should they can give one kupa ma presidential scholarship wakomana vari kunoita whatever ma degrees whatever handiziva hangu mangu pane mangu ma degrees ari bit minor as it is as important as the nani the health sick wakomana vanofanira kunge vachigara ipai vamwe vacho vanoita commit every day achitraina futi ari and achibatsira futi ikokuyo I mean what is government doing about one training we want everything to be perfect everywhere in the health sector ndo zvandofunga ini and our parliamentarians should they are the ones who take every bit of that problem
oh thank you so much mukoma yes he's saying that the parliamentarians are to blame yeah because in terms of say the budget they can sit and change the budget and allocate enough money or more money to the health sector so that these doctors are covered and also he's saying that the government also should consider the training these doctors go through gave an example of some who get scholarships to go to South Africa though he's saying that some of those people will be doing minor degrees as compared to medicine. So he's saying the government should also take into consideration all those cases and make sure that doctors are catered for.
And of course, we've been trying to get hold of Dr. David Paranyatwa, and we're told that he's not responding to his calls. We are also trying to reach Dr. Ruth Laporte, the chairperson of the Health Parliamentary Committee. Hopefully, we're going to get them. Ngakanye indawo ngithatha baba Mashongane ecingweni. Baba Mashongane, kunjani baba?
Kona.
Ye, akuthi uthi wena indaba leyo uyibona njani? Eyamadokotela, amadokotela sele 23 days Mashongane bengaya emsebenzini bathi hayi bantu kulukhulu ukubukela abantu besifa wona ukwazi ukuthi kumele wenzeni kodwa awula equipment awula lutho.
Ikinga ngithi uyabona ukuthi nabo isikhathi lesa umnangagwa into le angayicabangi uyakhumbula isikhathi lesi bathi bamfakele ijefu kudleni umbonile ukuthi naye ufulayile ugijime kakhulu abona ukuthi izofela khona la ubonile ukuthi ipilo icakathekile yena khona manje so uyadula uphilile kahle ma ive angagula manje angafly aye khona le ko-China le manje heyi hayi ikinga yilapha heyi ayilunganga imayisoko njengokuthi abanandaba nomuntu but ngifuna ukungena le yokuqotshwa kwabanye abantu
ye singakangeni kuyena leyo leyo ngoba namhla i-side bar so khonoko ukuthi amadokotela abe lokhu ejengisela abantu bezama ukuya ezibhedlela bengatholi ukwelatshwa pho ubona zani kungalungiswa njani kodwa kuna ngombono wakho
into le ngiyibona kuyafana namhlanje kunomunye umuntu oyangifonela othi usesibhedlela i-side yechirezi esikhombezi athi bathi amaphilisi akuna max akuna lutho lapha esibhedlela manje kuyafana if bangaye khona esibhedlela khona manje so uphumile ukuyela ekhaya because i-medicine ayikho manje ama kunjalo kunzima because angithi ngitshela ukuthi umnangagwa isikhathi bamfakela Jeff yena ubonile ukuthi impilo yethu athi heyi ngigibezeni manje ngihambe ngibonise manje uphilile manje angeke athi ayingene uyabona ukuthi hawa
hayi siyakuzwa ye so liyana enye ngiyakunika 15 seconds for ukuphosa encane ngaliyana enye ngoba ayisile udaba esingalo lapho.
Okay, uyabona ukuthi into le yenzeke lapho bamoshe kakhulu abathi abaqotshiwe but ngizokufanisela la e-South Africa mina ngihlala la e-South Africa la manje i-ANC iqotshe uJulius Malema last 2016 khona manje se bayakhala bathi lo muthi uqotshiwe kanjani ngoba se siyadliwa izinto azihambi kahle manje lapho bamoshe kakhulu abafuzi abantu abaqotshiwe ephatini manje ma ngisiyela ikomo ngithi ngibonela ikomo zami lapha umuntu akazilisa uya lwaba azigcina se uyagula nyana ma ngithi sengiyazifuna se ufikile ukuthi azigcine lwaba azigcina wena usafuni nazo ikinga le imosheke kakhulu lapha kusho ukuthi ma ukuthi baqotshiwe nathi siqotshiwe ithi nginganayo idea khona le nami bangiqotshile nami angeke ngikhona uyabona ngizokufanisela kufana nabo washimeni ngangeke wenze coalition nomuntu kanjalo bazokhomplena utrodi iwilile bazoqoshwa nawo nabo utenda ibit wonke bazoqoshwa wona
awubona ke siyabonga Mashongane wadina kusasa ba
thank
you. Yeah, so on the issue of the health services in Zimbabwe he says you know the authorities don't care about common people. So he gave an example of President Mnangagwa. He says he flew out of the country when he claimed that he was poisoned while he was attending a Kwanda rally. So he says that's what they do. They fly out of the country whenever they want some anodynes and other things. They just go out and get that kind of treatment. That's why, according to him, they're not addressing this kind of basic problem that is affecting doctors.
But you know,
so he says they won't do it.
If I'm to give them an advice, make sure that these people who vote for you have good health so that they can vote for you.
Yeah. Because when somebody is ailing, you can end up putting an X in the wrong box, right?
Yeah, even not going there.
Yeah.
You need
because
someone
hungry,
to, you need someone to carry in a wheelbarrow to take you to the police station.
Yeah.
Yeah.
So yeah, it's really hurting. So ngizokuthola silo caller lapha. Sizothi silo bani ngcweni. Yeah, mfowethu kunjani?
Kona futhi yenza mpela liyahlaziya lapha emoyeni.
Ye, ngikhuluma lobani mzazi?
Ngikhuluma lo mzizi.
Ye, akutsho ke mfowethu ukuthi wena nxa usubona udaba ye iradio yakho ungani phezulu kakhulu uyehlise.
Iradio yehlise.
Ye, yehlise sibili ngoba uyasilimaza indlela.
Okay.
Ngisuwenze njalo.
Sengenze njalo.
Na ubone ke. So udaba lwamadokotela kulibona njani? Uyehlise futhi. Lokhu izwakala baba, lokhu izwakala. Ye, ayehlise futhi nxa ulesihlobo sakho duzani lawe khona.
Yenza
njani?
Ayisho-ke asize.
Ye, odokotela bayakhala lapho bathi babuyela emsebenzini ngoba kuyabahlupha lokho.
Odokotela lekha bengakithi.
Baba.
Kodwa kodwa labangakithi leZimbabwe.
Yeah, abeZimbabwe bakhala umsebenzi bathi ha. Eh abazuzi ikhole lihle njalo abala equipment zokusebenzisa. Umshina le. Lama gloves.
Lelo liqinisa abalishoyo vele lengakithi ayikho nje into ehamba kahle. Sikhuluma kunje nami ngikhulele ngumkhulu waze washona kusho ukuthi ngahamba naye lapha esibhedlela sempilo. Umkhulu waze kwasa sihambena yintambama kwaze kwasa bengamthintanga nabantu. Waze wayinto omdala. Masizo khanye ngathi labantu mhlawumbe sebedlelana la material society kusho ukuthi kusuka komuntu sebenzisele umhlabathi. Into eyesatisayo leyo ukuthi hambe ukufa komuntu sokungasenzeki ibhizinisi.
So utama-barrel society sesebenzela esibhedlela.
Ya, sebenobudlelwano nabantu bezibhedlela lapho. Ukuthi ma ngabe mhlawumbe kufuna umuntu sebesazi ukuthi hayi imali singenile. Lelo liqiniso elaziwa ngubani nobani. Kuphela nje thina abantu bangayikithi emathekele ngidini ovalo ngoba vele inkululeko siyiza nje ngegama kodwa kahle kahle vele into esingakayiboni-ke thina le ebizwa nkululeko. Sithi kwaba eyithile nawo siyayihluphekela sise-South Africa. Kungenjalo sikhululekile kambe ngayini esingabe siyifuna la eMzantsi Afrika.
Yes, I was a poker with Lumisa Jano Shukbolo.
Hey, I was long laban to them to Malang, I will be about 30 and go on to get a man's name. This is just like this, and I thought I would tell them to come to us, Randa, but I'm just thinking. What would I think the man now? Kwavunga naleyo into ukuthi thina siyimele soda ngapha ezamandebele ngoba laphana thina nje lizaba nje kuphela labantu abahola abalandaba nathi. Yithi-ke uJoshua Nkomo uJoshua Nkomo wasiya emnyameni laphana nje wahlanganisa izinto ezingahlangani nje ngala baholi vele thina nje abafikakile nje. Fana leyo fana nje lobunyoni obudobha imvuthuluka ngaphansi kwamatafula nje kahle kahle ayikho nje indaba yethu lapha.
Hayi siyabonga kakhulu-ke ngobaungathinasasabuzayo
kahle.
So what he's saying is that basically he suspects that barrier societies are working with hospital.
How?
Because when you die,
then
the barrier societies get something. Out of it. So is it,
okay, maybe Dr. Mgwenya will respond to that. Let me just go to a caller. We have Maxwell. Mkoma Maxwell Magadi.
Mkoma Magadi Mwaguru.
Aywa, ndirumpe ni murugufu wana murugupi?
Gizu andri pa DRC ya pa Kolowezi.
Okay, ikuti say ku DRC.
Aywa, kuno kuchene zaako.
Aywa, jino faza. Iti udzewo zvamunofunga pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo.
Nyaya inorwadza kwazvo. Kurwadza kwainika ndekuti izvo uswa anorwa nzou uswa ndiwo unoparara unokuwara. Nzou dzatikutaura inehurumende nemanana achiremba. Chokwadi chiri pakati pawava isi hatichizivi chinozikana navo nehurumende. Ane madokta pakati panhuvanhu zvechokwadi asi hurumende inove iri kutonga nyika iri kutonga vanhu iverega vanhu vachifa nemhaa yekuti izvo madokta zvimadhimanda vakawandisa ndione kuti pakatwasuka ipapo saa hurumende yava netsitsi nekuti izvo irambe iri mpawa iyoita kuti vanhu vaendeva kuti vatonge vanhu vava kuda kuti vatonge vararama saka navorega vanhu iva vachiparara nemhaa yekuti zvemadhima zvemadhuka zvakawandisa handione kuti hurumende iri kuziva zvairi kuita.
Saka tingati here hurumende iri kuita maune kana kuti kutokundikana nokuti dzimwe nguva vanenge vachingopo mhosva kuhurumende yakanga iripo kuti isusu dambudziko takaona riripo zvino tine mazuva 200 kana asvika kana kuti 100 aya tiri mukutonga saka hatina zvatati takwanisa kunge tichiita.
zvingadaro hazvo kuti hurumende inganenedzere hurumende yekumashure asi kuti hurumende yapo izvezvizvi yakatati yave nezimbabwe kureva kuti izvo zvakare zvakapfuura patikatarisa vanove minister of health ndivavo vaparire nyato havana kuchinja president watava naye ndiye vamunangagwa vakanga varimo futi muprevious government uyezve tikatarisa motoka dzakatiwa madzishe atipo kana madzishe tinowada vanokosha kurarama kwedu tofunga motokari idzodzo mari iyoyo ikungada yakashandiswa ikatenga zvishandisiro zvemachiremba mishonga vari kuda nemagrovers and so forth tofunga nyika yedu yaiyaendera mbiri
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Maxwell tichitendawo zvakare nekuramba muchititsigira muri ku DRC
nenewe ndatenda chose nese ndipinze pamheto
thank you so much Gibbs that's one of our listeners, Mkoma Maxwell, he was calling from DRC. Yeah, he's saying that he thinks that the government is not doing enough, just like all these other callers, except for one caller who said that he suspects that these funeral homes are working with hospitals.
Yeah, yeah.
Maybe Dr. Ngwenya can respond to
so,
that.
So, Dr. Ngwenya, two issues here. You had a caller. You know, there are some myths at times that when certain things happen, they happen for a reason. And now this guy is claiming that hospitals are working with burial societies so that the people who die, you know, it's like a belt churning out some material for sale or something like that. So they take those bodies and profit out of it. And then secondly, doctor, do you think the government is going to raise money that you need, knowing that the government is broke, almost?
Okay, so the first caller who suspects that hospitals are working hand in hand with that, what you call,
burial societies.
Yes, burial societies.
Mm-hmm.
I'd like to say to that caller, what happened is that have they ever seen a burial society entering the hospital. People are given the choice to choose the particular burial society that they want to work with. That's that when a patient comes and they just, doctors are not aware of the particular company that this individual is into. So how can they then be conniving that society to cause the death of the patient? I find it very degrading that certain individuals think that doctors do not value the lives of the general public with esteem. Because if someone passes on, I can rest assure you that someone who went to medical school and who knows their ethics has done their very best. And it could have been a case of one, an unavoidable death, and number two, a case of shortage of the particular drugs and the medicine, this is the particular case that is linked to that. Then to go on to the second caller. The second caller has said, in particular, government is doing well with me, but there is a problem with the level of the means. I would like to continue with the caller to say, at the level of the Ministry of Health and Health Care and the Health Services Board, what we've realized is that we tabled our issues on the 23rd of January, and today we are on the 3rd. And this is 2 months' time without a proper response. And now they are trying to run around instead of fixing the issues. They are actually trying to achieve the service line of the amount. About the amount that they are getting in the past. So I would say to the first caller, first practice is not expected and would be uncommon of the doctor, and there are really no avenues that actually happen. And to the second caller, yes, we have a problem in our Ministry of Health and Support because the least they could have done to respond to our people.
And then in terms of the money, is the government going to manage to raise money to pay you we know that the government doesn't have a lot of money.
We are hoping that the government will go to its coffers, mm-hmm. as well as back to the 2014 promise, to try and raise the little that they can to then uphold the welfare of doctors. Because doctors are generally disgruntled, even the quality of service that is going to be given to our people will decrease. In terms of the Abuja declaration, I know it is supposed to allocate 15% of the national budget to the health sector. So we're hoping that we're moving towards such a level, 56% of the national budget allocated.
Mm-hmm. Thank you so much, Dr. Ngwenya. Please do stay on the line. We have a caller, Mkoma Amos Chitokwani. Magadi?
Yes, Magadi.
I want to ask you, what's your name?
Africa.
Iwa pakanaka tipeiwo pfungwa dzenyu nguva dzakutandanisana.
Shuwa pfungwa dzangu dziri pakuti vo havana chiremba avo vaifanira kuti vahusiwe zvichema zvavo nekuda kwekuti vakatiwana nguva yekuti vacheme zvichema zvavo vachitohwikwa nekuda kuti hurumende yati aiva nayo kare yaiti kana ukachema zvichema vanogona kutitora mukana wekutora vanhu vachivaisa mutirongo.
Saka apa taurai.
Saka apa kwezvino tinoona sekuti kana vachireza havo maproblemu avo vanononoka kuti vadavira bhati hationa sekuti vachazosvika pakuvadavira havo kana vakaramba vakangotsika madziro.
Saka munofunga kuti pane shanduko ingavepo here nokuti tokona kuti zvichemo izvi ndezvekubvira kuma 2014.
Kwezvino tinoona sekuti kuda shanduko ingawanikwa nekuda kwekutivo pava nehurumende itsva kubva 2014 paiva nehurumende yakare saka zvainge zvaita senge zvaiti remei saka kwezvino tinotarisirawo shanduko kubva wogora ikapera kusvika kwezvino kuti kuda zvingashanduka ende vangakasira kudavirwa.
Hanzi mhinduro yacho yanonoka.
Anga vambotishingirire sevanhu vakuru vane vachambotsika-tsika madziro asi vari kuvarongerawo zvakanaka kuda.
Aiwa regai tigozonzwawo kuti vamwe vanoti chimaita basa zvikuru Mukoma Amos.
Tinotenda.
Mukoma Amos Chitokwani is calling from South Africa. He says the government should listen to the doctor's grievances, but he hopes that since this is a new government, maybe it will honor these grievances or the demands from the doctors. Unlike the previous government of former President Robert Mugabe, he says that was a different kind of government.
Let's read some of the messages that we have on Facebook. We've got Benford Mafubaze, who says, if doctors are given money, what about teachers and other civil servants? A selective review of salaries is never a good idea. It's high time we appreciate that all professionals are the same and very important. And then Liberty Mhlanga says, good evening, before you do, Liberty Mhlanga. Arnold Teremuka says, all the demands by the doctors are justified. After 5 years of hard work at medical school, no one will feel dignified to be earning a mere $1.50 per hour for dispensing medicine. So now, I think, Dr. Ngwenya, you heard this guy, Benford, who says, you know, there shouldn't be some selective application of some kind of salary review. So what is your take on that? Just briefly. Dr. Ngwenya?
There is a public service commission which looks into the welfare of all the other workers and how services for. That is how that was formed in realizing the peculiarities of the health sector. This means that our hospitals are open 24 hours a day, which means doctors and nurses work during the night and other health workers. So they have to be compensated for that.
Thank you.
From 8 to 4 and are being compensated accordingly.
Thank you. Thank you so much, Ngwenya. Our time is up. Thank you so much, sir. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Mpolisi Ngwenya of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Thanks also to all people who are actually listening and viewing us. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C., saying, have a lovely, lovely weekend. Bye.
Neni, yunga kande miri ndo chaiwa, mwene kupera kwa sundo kwa kanaka, tosangana rakare mangwana, mshinoka J Studio 7, mwara rakanaka.